Manerakha nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete, kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudare pamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol, zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete, yapinda muzuva retatu mudare repamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutariswa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatinga taro ndechokuti vano vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaitawo an applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananyo vaito advocate vaito venhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants esa kunzwikwa.
Saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti mapera acho achafamba sei nokuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuitira kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyokwa pai zvinenge zvakanyokwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Munamato wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Chero ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachiuya vachitaura kuti aiwa hatigoni kutidaro nekuti isusu tiri kuti paji haishande apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara anofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare muSouth Africa naIvans Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekomishen yeSPSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine mutsindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndivo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndizvo kuti kati menyika yose mumawadzi ese 1970 atinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya macandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vachichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itoungana kuti tiende kukanzu tiende kupalamenti.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kupara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pavetting process yatataura iyaya kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaita sevakonzeresa.
Mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvineraramo.
Vazhinji vanoti vange vachikwana-kwana because vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoy Mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva, chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara, ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa sa coach Fran. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu, dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. kuya ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimirira uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7. Pave nemaonero akasiyana siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa pamwe neutungamiri hwebato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsungurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics. Kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa ishi Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo Pastor, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowirira nachose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vapapeupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nokuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu wedze yasoloship disease. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima, vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa, vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi, inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite maslogani. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
hongu diru kuti gilasu kutawa na bishopi matiri nenga kuti damu kigoriri kuwatunga mirewe makereke wanubuma uinza mapolitikin pa mapupi kipawo asiri kendewe zire nishiti yu mapolitikin wachwane damu zikusakari na inu mapolitikin wakawana kwa shirinda kunumira paka mbeni tem wana mati wachita matlogan ya awa chaka mafot wakuto sibisa kereke ya mwai wakuto sibisa njibu ya mwai kisesa kita beushaza marimesuru kuti kwa kanzi na asiche iye maisu wapanchikiro na maruwaero mamboku wa pira akafa usiku yoho saka watunga nyelewema patisa kwa waliku yendi pambirike mawe unganu wakuto chaga chituko kubapambirika mwari wano tukwa na mwari zinto enda pa mbundo mandi budatu mwesu kutano rasei kani kini kukereo kutu kupaliza shoko na mwari saka siyana kukuchaga mafoti saka diyo mchako ulipo
Pastor Martini Ngamunoti
Bishop Ikanye Nzurawa Taura saka naka chaisu chaisu kereke haifaniri kuita zvematongerwo enyika matongerwo enyika tinoita sedunga munhu
Bishop Kanyenzira tipete chirongwa munoti vazhinji vamwe vemakereke vanopedzisira vaakutengwa nezvipo nevezvematongerwo enyika
tikatarisa mapolitikians vari kuya nezvipo zvipo zvavo zviri kubva kupi iko zvinotine mari dzere dziri kudiwa dzebhodhi ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example yabva kupi saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yamwari imba yemwe yamwari inofanira kumira yakazvimiriri
Avanga vari Bishop Pareka Nyenzura vekereke yemirira yeJehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa. Nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa Democratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ, tirikugamuchira nemufaro muno mustudio 7, President Chapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa tiri vapenyu, regaiti kande zvamauya nazvo zviri muhapwatipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya kuzoungana nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei. Mutemo wekubata mari izvo tirikutoziva kuti zvitonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tirikudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona, nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu tichitasvika vehurumende yeZimbabwe hatisati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika, ndopakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuzova kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuChinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo, saka inini ndiroto mugeto youth akabva kuChinoi. Tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vamwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvo?
Ya iyo na iyo inoda nguo yake mbo rebesa mbichana anifunga china jorinas, but tika tenga kuchaguliwa iyo mabacha chuo iwa tukuona kudivangwa kuto chenge tanzimbo, avasku shetza wame kutwa pinde wachishanda wese wachimbo tesa kuti pamwe uwe anema ideas zake anogona kushanda isitoma adopta wadango chenge tanzimbo wachichika kuti pata penetrate wanu wanyowan. Saka sisi pataka zutenga kutarisa kuti aiwa, turukona kuti vangwe varu kusaidi yakarebe sastirek pamwe varu ku conservative right, vangwe varu ku left. Isisi chafadati aiwa, ngatika zile chinchiripa pa center, chiripa kati, kuti vangwe se vangwe varu pakati, vakato wandisa kufura varu ku extreme left, extreme right. Saka sisi ipapo ndo pataka tanga kuti aiwa, ngatika zile mtemo wedu we constitution ye DUZ, kuti varu pakati, vasinga one njimbo iru ku one side, kana iru ku zanu, kana iru dume opposition, vangwe kuna kunganiza pakati pe DUZ wachisangana ipapo isusi totola maideas anobva kukwese chitarisa kuti nyika inova kwa sei because that is tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana siyana vamwe ve ma tribe vamwe ve religion vamwe isusi vane ganda rakambosiyana siyana but kuti Zimbabwe vanosangana pakati ne nawo ye DUZ ne constitution yedu.
Tichiona kuti muchangopinda mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatoone makora anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Tiri kutambira zvakanaka Sterek. Kwese kwa tiri kuenda kutifamba munyika yeZimbabwe, vari kutofara kuti tiri kutosvika. Tikaenda iko kumatebeland tikagamuchirwa zvakanaka, tikaenda kumanikaland tikagamuchirwa zvakanaka, tikaendawo kumasvingo tika famba zvakanaka. Saka ipapo tiri kutogamuchirwa zvakanaka Sterek. Vanhu vari kuda zvinhu zvinyowani, vari kutoona kuti ava vari kutotamba vese. Even tikatanga taura nyaya dzemuparlament chaimo kumaridzi dzakapiwa muna Christmas dze40,000 vanhu vachitambura kudaro Christmas vakutoona kuti zvepolitics zvekudhara vanhu vangoramba varimo tichengeta nzvimbo vakuda zvinyowani kuti zvitange kufamba kuti nyika itange kufamba. Saka tiri kutogamuchirwa zvakanaka Sterek muZimbabwe.
Pari nhasi vaChapman nyaya iri kunetsa muZimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe risiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Imi munoionawo sei nyaya?
Munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muZimbabwe yakatowandisa Sterek, but andifunge kuti semaZimbabwen ipapo patiri soti tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa Sterek dze delimitation report tingataura voters roll nedzimwe kubata zviri kuitwa. The fact kuti parliament hapana zvairi kuita, justice system yacho haisi kushanda, mutemo vanhu havasi kubatwa. Even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitozivazikanwa kunzi vaitoo imo corruption vasingabatwe. Izvozvi ndikakumbirawo ndichirama ndichikumbira maZimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yeZimbabwe tinofanira kutiita zviri serious, because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvichionekwa kwese kwese, the whole world iri kutoona zviri kuitika muZimbabwe. Isusi macitizen tikasabatana tikataura kuti tauda kuchinja nyika, andifunga kuti tichogona kudzokera. Saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious, because tikataka kutarisa zvinhu zvemapension, tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa, tikatarisa kuti mayouth havana mabasa, even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze. Saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titenga taro nyaya dzisirious tichipinda apa pamaelection.
Ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo.
Tomboona pamberi tichinene basa, even madesk paazoannounswa muna August tinoziva kuti isusi kuchishanda hatitye. Saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dzehope and opportunity and prosperity.
Tinotenda zvikuru nhasi Manzwa Mega kubva kuna vaRobert Chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vatitsika pano panhepfenyuro yedu yeStudio 7 muWashington DC. Muchirongwa cheLife Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika. Pakatariswa kuti Al Jazeera ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Au Jazira yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoenderera mberi mumatare emusouth africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Gaino Gumede Saidi.